Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kurume 23/2017
Makateerera kuStudio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Nen wenyu Blessing Zulu chiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Vakarwa hondo yerusununguko vanosangana muHarare vachiti sezvizvaro zvenyika. Vanhu vese vane kodzero dzekuvhotera mutungamiri wavanoda zvisinei kuti ndiwe bato ripi.
Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoudza mapostori pamwe neveruzhinji rweZimbabwe kuti vanamatire vaMugabe kuitira kuti vatonge nyika kusvika vafa.
Urongwa hwesarudzo dzegore rinouya hwokonzeresa mutauro mukuru mumapato ezvematongerwo enyika.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Vakarwa hondo yerusununguko vari pasi pesangano reZimbabwe Liberation War Veterans Association vasangana muHarare nhasi vachizeya mamiriro akaita zvino munyaya dzezveupfumi pamwe nezvematongerwo enyika, nyaya dzeuori, chizivano uyewo nekwavanoti kuzvarwa kwemhuri imwe chete kuzvarwa kweutongo hwemhuri imwe chete munyika. Mutauriri wesangano iri vaDouglas Mahia Vanoti nekuda kwekuona kuti zvavakarwira muhondo yerusununguko hazvisi izvo zviri kutungamidzwa mberi nevaruma simba yekutonga, sangano ravo rasungwawo kuti richadzidzisa vanhu pamusoro pekodzero dzavo dzekuvhotera mutungamiri wavanoda anoendesa mberi zvido zvevanhu zvisinei kuti ndevebato ripi. Vamahiya vanotiwo nhengo dzavo hadzichina divi radzinorerekera munyaya dzezvematongerwo enyika vachiti vanotsigira vanhu vanenge vasarudzwa nevanhu. Musangano wanhasi uyu wapindwawo nemutungamiri webato rinopikisa rezapu vaDumiso Dhavengwa avo vanonzi vakokwa semukuru vevarwe verusununguko kwete nekuti vanotungamira bato rezvematongerwo enyika. Vamwe vapindawo mumusangano uyu ndiBrigadier Agrippa Mutambara avakambenge vari kubato reZimbabwe People First. Ngatinzwei hurukuro yataita navamahiya pamusoro pemusangano wavo uyu.
Zvanga zvichikurukurwa zvine chekuita nenyaya dzeupfumi munyika, nenyaya dzeuori munyika, nenyaya dzenepotism munyika, nenyaya dzekuzvarwa kwati kufunga kuti kuri kuitika kweutongi hwemhuri imwe chete muZimbabwe.
Saka zvii zvasungwa kubva mumusangano tichiona zvenyunyuto zvamataura izvi zvinhu zvagara zvichichemwa nazvo nevana veZimbabwe kubva kare.
Isusu tati simba rezvematongerwo enyika harisi muvarwiri worusununguko. Harisi mune vari kutonga, riri muvanhu vari kumamisha vanofanira kudzidziswa zvakanga zviri zvinangwa kubva pakutanga zvekuti vanhu vazvipire kuenda kunorwa hondo yechimurenga. Ndivo vatakuenda kunodzidzisa kuti vazive kuti kwatanga tananga nako hakuna pundutso, hakuna chinobudako, asi nyaya yanga yapo yayo kutoti vanhu vakutorwa zvevakuiswa zvemutapwa. Ndotodzidzisa kuti pavanenge vakunoita sarudzo dzavo vosarudza vakaziva kuti tikusarudza zverudzi rwakadai nerwakadai, kuvatungamirira kwatiri kuita ndo kwakangofanana nekwataiita pairwa hondo. Saka vanhu vanei vakuziva tichivaudza, tichivarayira, tichivadzidzisa kuti ndo zvinhu zviripo izvi.
Vakarwa hondo yerusununguko magara munoziikanwa kuti nguva dzesarudzo munenge muchitsvaga rutsigiro muchibatsira bato riri kutonga reZANU PF. Ndo zvamuri kutaura here? Ndo zvamuchangoenderera mberi muchiita?
Kwete, isusu hatisisina partisan politics. Tinotsigira vanhu vanenge vari vasarudzwa nevanhu, vanodiwa nevanhu. Tavadzidzisa vanhu kuti imhando iyi yemunhu inodikanwa kutinge iri kuparamende, kwete vasina zvido zvevanhu pamwe nokuti tinovaziva nemaagenda avo.
Mune mchizoshanda nemapato anopikisa here pabasa iroro?
Tinobata navo, tinoshanda navo. Kana nhasi tatinawo pamusangano ipapa.
Saka muchapinda munhengo dzenyu here mumaruva muchidzipira urongwa hwamasunga iwowu? Nokuti nguva yesarudzo vanhu vanotya kana kusangana nemurwi wehondo werusununguko mugwagwa vachitya kurwiswa nenyaya dzekutsigira mapato idzi.
Isusu tiri kuzotenderera Zimbabwe yose tichiita misangano iyoyo yatinoedza futi kudzidzisa vakasara kumusha pamwe chete nevabereki tinoita kuita misangano iyoyo navo.
Vanga vari mutauriri wesangano revakarwa hondo yerusununguko vaDouglas Maia vari parunhare muHarare neStudio 7.
Mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakurudzira maapostori pamwe neveruzhinji rwenyika kuti vanamatire mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuitira kuti vatonge nyika kudzamara vafa. Arthur Chigoriwa anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nhasi papurazi repamene pedyo nechinhoi, vaMnangagwa vati vaMugabe vachatonga nyika ino kusvika Mwari avatora kana nguva yavo yakwana. VaMnangagwa vaudza vanhu vanosvika zviuru zviviri, vazhinji vava vari nhengo dzekereke yekwaJohani Marange, kuti vanofanirwa kunamatira vatungamiri venyika, zvikuru sei vaMugabe, kuti varambe vachitonga kudzamara vafa.
VaRoma votaura kuti panyika ndichaisa vatongi.
VaMnangagwa avo vanga vari munyarikani papurazi remutungamiri wekereke Johani Marange vati ZANUPEFA haivhunduswe nezviri kuitwa nemamwe mapato ayo vati ari kungohukura pasina chavanoita apo vaMugabe vanenge vachingotonga nekutonga.
Vanovukura vachingovukura vachingovukura vaMugabe vachingotonga.
VaMnangagwa avo vanga vachiratidza kutubwida nemufaro vati vanhu vanofanirwa kutevedzera mutemo wenyika kuti munyika muve nerunyararo. Vachitaura pamusangano uyu gurukota rezvekurima vaJoseph Made vazivisa kuti mutemo wechibage uchange uri madhora mazana matatu nemakumi mapfumbamwe madhora patani. VaMade vakurudzira varimi vose kuti vavhure maaccounts kumabhanga kuti zvive nyore kuti vabhadharwe pavano tengesa zvirimwa zvavo. Mutauriri weNational People's Party inotungamirirwa naamai Joyce Mujuru vaJealous Mawarire vati vaMnangagwa ndivo chipopi chavaMugabe chinongohukura zvenhando kuti chiwane zvekudya kubva kuna vaMugabe. VaMawarire vati kuhukura kuri kuita vaMnangagwa kunatsa mukanwa kuchembereri kurota ichiyamwa. Vati vaMnangagwa vachaona chokwadi pavachasvinudzwa nesarudzo dzegore rinouya.
Ivo vaMnangagwa ndivo shumba chimbwa, ndivo vanongovukura vachingovukura kuti vapuwe chikafu vapuwe zvokupana vaMugabe. Tinoziva kuti ivo vaMnangagwa vanozviziva kuti icho chigaro chavanacho chokuzvi ndiwo mutevedzeri wemutungamiriri wenyika, hapana wakambovavhotera kuti vaende ipapo, vakaiswa ipapo naMugabe. Saka kuti vagarepo vanofanira kugara vachingoukura vachingovukura sekuukura kwavanga vachiita ikoko.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti vaMnangagwa vari kuratidza kufara zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nedzimwe nhengo dzeWomen's League dzichishora amai Eunice Sandimoyo pamwe neamai Sara Mahoka vanonzi vanotsigira chikwata cheGeneration 40 icho chiri kurwira masimba kuti asatorwe neTeam Lacoste iyo inonzi inotsigira vaMnangagwa. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Sangano rinobatanidza vatungamiri vedzisvondo dzakasiyana-siyana reZimbabwe Divine Destiny raparura chirongwa chekukurudzira vatendi kuti vavhotere vatungamiri vakarurama vasina uori pamwe nevasingadi mhirizhonga musarudzo dzichaitwa gore rinouya. Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Chirongwa chaparurwa ichi chinonzi Christian Vote 2018 elections. Mutungamiriri weDivine Destiny Network, Bishop Anselimo Magaya, vati vechitendero chechiKristu munyika vakawanda zvikuru zvekuti vane masimba ekuunza utungamiriri unosimudzira upenyu hweruzhinji. Bishop Magaya vati Zimbabwe iri mumatope mairi nekuda kweutungamiriri hune uori husingatyi Mwari uye hunoshandisa manzwi ekupesanisa vanhu. Vati vose vatungamiriri vemakereke akasiyana-siyana echiKristu vachakokorodzana vokurudzira vana veZimbabwe kuti vasati vavhota vacherechedze vatungamiriri vanenge vachikwikwidza musarudzo idzi.
Takaona zvakakodzera kuti panguva dzino takatarisana nesarudzo dzichaitika muna 2018 semakereke tikokorodzane titaurire ruzhinji rweZimbabwe kuti vasati vavhotera bato iri, vasati vavhotera candidate iyi, ngatitange tavhotera kururama, ngativhotorei kugare, kureva kuti hatifaniri kuvhotera vanhu vanenge vane huori, vanhu vanenge vachityidzira vanhu nokukonzeresa mvonga mvonga. Hatifaniri kuvhotera vanhu vane nhoroondo yekusagona basa uye vanhu vanomupunyikidza kodzero dzavanhu dziri mubumbiro remutemo.
Mumwe wevafundisi vanga vari pakuparurwa kwechirongwa ichi vaGuthrie Gwanzura vati sevafundisi havana bato ravanotsigira, vakati chinangwa chavo ndechekutarisa hunhu hwevachakwikwidza.
Hatina bato ratiri kupesedzera, hatina bato ratiri kuti iri ndiro ratinoti vanhu ngavavhotere 2018, asi tinomira pamaprinciples. Bato rega rega richagona kukwana mumaprinciples no violence, kuti hakuna mirizhonga, hakuna kutaura zvakaipa kana kupatsanura nharaunda kana kurovana kwevanhu. Bato rega rega richamira richiti tiroda kuti macandidates edu ave vanogona basa, vane unyanzvi, people who deliver, vanhu vanogona kuti zvavapromisa pamacampaign ndo zvavachazadzisa. Bato rinomira richiti isu tinoti macandidates edu nhengo dzedu dzinokwikwidza kana dzapinda muofisi, dzichamira dzichiteedzera mutemo yeZimbabwe nebumbiro remutemo. Izvo ndoo maprinciples atinomirira.
Mufundisi Gwanzura vatiwo chechi inoshungurudzika zvikuru nekusarira shure munyaya dzebudiro kweZimbabwe pamwe nemhirizhonga munyika, izvo zvinova zvavapa kuti vaparure chirongwa cheChristian Vote 2018 elections.
Mugotariso dzimwe nyika dziri kuenda kumberi, Zimbabwe ichisarira kumashure. Isitichitariso Zimbabwe ine goridhe, ine zvicherwa zvakawanda, uye Zimbabwe ine vanhu vakafunda, asi hazvienzani nemaresults atiri kuona ari kuitika. Saka tiri kuti aiwazve sekereke ngatichitaure vanhu ngavazive zvokuvhotera. Munhu wauri kuisa muofisi for 5 years, unofanira kuziva kuti achaunza shanduko ipi munharaunda mako, mudistrict, muward, muconstituency nenyika.
VaDivine Destiny Network vanoti chechi haigoni kupatsanurwa kubva kune zvematongerwo enyika, izvo zvinogaro kurudzirwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe. Vatiwo ibasa remachechi kushoropodza utungamiriri hwakaipa pamwe nekudzidzisa veruzhinji kuti vasarudze utungamiriri hunotya Mwari. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7. Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Munotibata pa909 AM, pa4930 kana pa13860 ne15460 kilohertz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Mapurisa emuLondon azivisa kuti Khalid Masood ndiye munhu akarwisa vanhu pedyo neparamende yeBritain neZuro. Chizvarwa cheBritain, Masood uyo ane makore 52 ekuberekwa, aizivikanwa nemapurisa nekuda kwemhosva dzakawanda dzaakambotongerwa dzinosanganisira kurova pamwe nekuwanikwa aine zvombo zvisingabvumidzwi. Akapedzisira kutongwa muna 2003 mushure mekuwanikwa aine mhosva yekufamba nebanga.
Mutungamiri wa America va Donald Trump pamwe nevatungamiri vedare reCongress vari kunedzekana kuwana mavhoti anokwana kuti vashandure mutemo wezveutano wenyika yose uyo waionekwa nevaimbova mutungamiri wenyika vaBarack Obama semutemo wavo ungavapinze munhoroondo yevatungamiri venyika.
Sangano rinorwira kodzero dzevana pasi rose rayambira nhasi patanga koto rechikoro muAfghanistan kuti vana vechikoro vanodarika chiuru nezana vanogona kusiya chikoro pazuva roga roga mugore ra 2017. Sangano reSave the Children rati mhirizhonga iri kuenderera mberi pamwe nekusagadzikana, kushayikwa kwemikana yekuwana mabasa kwevabereki uye kuwanda kwezvizvarwa zveAfghanistan zviri kumanikidzwa kudzokera kumusha kubva kuPakistan ndo zvimwe zvikonzero zvikuru.
Zimbabwe yakatarisana nesarudzo gore rinouya, asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga patotanga kukandirana makobvu nematete pakati peZANU-PF nemamwe mapato anopikisa. Nyaya yemutauro musarudzo ndiyo imwe nyaya inopa kuti Zimbabwe ibatwe seyakageza negoka munyama nenyika dzekunze. Vanopikisa, avo vakaratidzira muHarare neZuro, vanoti havasi kufara nebasa riri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC, iyo vari kupomera mhosva yekurerekera zvakanyanya kubato reZANU-PF ichiisa mafeso munzira yekuvandudza mitemo yesarudzo. Nekuda kwekushaya chivimbo neZEC, vanopikisa vanoti zviri nani kuti sarudzo dzitungamirwe neAfrican Union kana kuti United Nations. Asi sachigaro weZEC amairita makarau vanoti vari kuzorwa mafuta enguruve yavasina kudya. ZANU-PF inoti vanopikisa vari kutya kudyiwa sarudzo ndokusaka votsvaga uta nemugate. Mukuzeya nyaya iyi, Tabata Ningu yeZANU-PF Politburo uye vaimbovawo gurukota vamunyaradzi Paul Mangwana pamwe nemunyori mukuru weMDCT vaDouglas Monzora. Tatanga nekubvunza vaMonzora kuti vanoona sei mamiriro akaita zvinhu mutemo yesarudzo zvikuru pachirongwa cheBiometric Voter Registration.
Tazoshamiswa hurumende yaakuti taakuda kutora kuti titenge tega mamachine anoshandiswa pabiometric voter registration systems iyoyo. Takafungidzira isu kuti hurumende yatanga mabasa ayo ekuda kubira sarudzo.
VaMangwana, munoti kudini iri mudariro?
Dr. Monzora, hazvigoni kutaurika panyika yakasununguka. You can't have elections of a sovereign country being managed by the United Nations or SADC or the African Union. UNDP kana ichi operator in Zimbabwe inofana kutedzera mitemo yomuno muZimbabwe. Venera nema opposition political parties vanongofungira kujiwa vanofanira machinery yauya, they have a right to inspect machinery iyo kuti ndo inogona kushanda for biometric voter registration. Hapana chavanorambidzwa kuita. Problem yavanhu vasati vambohwina in election ndiyo kungofunga kuti chese chaitika toda kudyiwa. Election haingohwiniwi namaelectoral reforms. The reforms don't vote. You must have policies which are attractive to the people who will vote. Saka Monzora ngaaconcentrate no campaigner.
VaMonzora, hanzi mitemo handiyo inovhota asi vanhu.
Ichokwadi. Asi ndoda kuti nditaure kuti vaMangwana vanofanira kuyeuka kuti muna 2008 MDC yakahwina election. Pakazova nesarudzo inonzi run of year, pakaurayiwa vana 300 vakaurayiwa neZANU-PF neCIO nezvima youth brigade zvekuZANU-PF zviya.
VaMangwana, pasimudzwa nyaya dzakawanda.
Ndoda kucorrect one thing. Kana ukalida bhora 1-0 pahalf time, bhora risati rapera hausati wahwina game. Saka 2008 Tsvangira haana kuhwina. He was leading per first round, which is half time. Ndokubva atya kudzoka game kuti pedze second round.
VaMangwana, pindura itinzwe panyaya yemhirizhonga iri kusimudzwai.
No, hatiramba tichitaura history yekusuro. Tinotaura tichiti vanhu vakatya. This case we can debate forever. Ultimately, pakaita intervention ena tabombeki, pakaita inclusive government, tikanyora constitution, so izvo hazvichatibetseri.
Muna 2008, chakaitika ndechokuti Tsvangirai akahwina zvemachokwadi. Pakaita 3 weeks, maresults asati aburitswa, maresults epresidential election. Nokuti vakuru vesarudzo vaitungamirwa nemasoja, vakanga vachida kubika maresults vakabika maresults zvakaita tsvangira zvakafanana nemukadzi uya uya murungano rwa Solomon akanzi pavakadzi vaviri tocheka here mwana nepakati umwe akati ngati cheke mwana nepakati nokuti akanga ine godo nekuti mwana anga asiri wake umwe akati aiwa mupei zvake mwana wacho achengete mwana zvikanzi namambo iwe ndiwe muridzi wemwana ndo zvakaitawo tsvangirai akati Mugabe akanga akuda kuti Zimbabwe iparare ife naye ipasanurwe nepakati tsvangirai akati kwete unokwanisa zvavo kuita president saka hapana chekudada kuti vakahwina maelections vakabiridzira asi panyaya yedu ndepekuti zvakaipei kuti tiite zvinhu tichiwirirana
vamangwana
hakuna munhu ati procurement yezvinhu zvinoitwa neZANU-PF iri kuitwa negovernment of Zimbabwe simple and full stop and this is what is being done office arutoita procurement yacho maybe an MDC supporter it doesn't necessarily mean that munhu wese anosenzera government munhu weZANU-PF
vamonzora kunze kwemishina iri kunetsa yemaBVRI zvii zvimwe zvamurira kuti zvivandudzwe sarudzo dzisati dzaitwa
chekutanga ZEC yakazara vanhu veCIO peace weArmy neve border gezi ndivo vanhu vari kuda kuita sarudzo dzedu ivavo ndivo vanhu vaya vaimbunyikidza kodzero dzevanhu isu tiri kuti election sekunyora kwatakaita muburi mubumbiro is a civilian institution saka ngatiite election nevanhu vasiri mauto vasiri ma CIO
vamangwana munoti kudii nenyaya yekuti ZEC ngaivandudzwe
aiwa hapana zvari kutaura ZEC iri kuita basa rayo rayakapiwa neconstitution mune zvakanaka kana vaine problem vaienda kucourt kana vachinosaita ma allegations avo with an electoral court which can look into all the complaints which they have
nengo yeZANU-PF politburo uye vaimbovawo gurukota vamunyaradzipo mangwana manzwawo zvakare kubva kumunyori mukuru wemdct vadouglas monzora vaviri ava vanga vari parunare muHarare
Vasungwa vakawanda munyika vanorwara nepfungwa vanonzi vari kupedzisira vagara mujeri kwenguva yakareba kupfuura yakafanira nekuda kwekuti munyika hamuna nyanzvi dzakakwana dzinofanirwa kuvatarisa kuti vaonekwe kuti vave kukwanisa kubuda muusungwa here kana kuti kwete mutoro wedu wenhau taurai shava anotipa nyaya inotevera
Kuwe msungwa majeri ya mzimbabwe chinu cha kawo mashukuru na kuda kwema mirra kaita zuni majeri haya. Asipa sungwa wepa mlondolozi section ya kami prison kunze kwe gutare vila wayo wambu wana nguwa ye kufara nasi pachisanga na newamu wavanu waka wanda we kunze pachiti kwa chekukumi kidza zulipa mtemo kuna dzurudzo kwa kaitu wa jeri iri nerubati roroka vakusanga nore International Committee of the Red Cross kana kuti ICRC. Mlondolozi nderimwere majeri mavira ari munyika anochengetedza vasungwa vanorwara nepfungwa mumwe wevasungwa ari mujeri iri ndimuzvare Lojean Siziva avo vakasungwa mushure mekunge vauraya mwana wavo muzvare Siziva vave nemakore mana vari pamulondolozi vati vakambotariswa nevebhodhi rinoongorora vasungwa vanorwara nepfungwa gore rakapera uye vanotarisira kuti vachatariswa zvegore rino kuti vagokwanisa kubuda mujeri
ndikabuda pano ndiri kutarisira kuti ndoenda kuchikoro zvandoda kustuda ndoda kustuda zvenjeri izvozvo ndoda kuitawo psychness even psychiatrist kuitira kuti ndinzwisise ndirambe ndiri pa self control ndichirapawo vame vanhu ndichivakudza ndichivamotivator nekuti inini ndachenjerera kuti ndakakurumidza ndikapora endi pachikoro ndiri nani naniwo handingamboti ndinogona but ndofunga ndine potential ndinganodzidza at least idzodzo 3 years ndowana diploma ramu ndotangisa kurapa vamwe vanhu upenyu hwoenderera
vatiwo veruzhinji vanofanirwa kunzwisisa kuti chirwere chepfungwa chirwere wese zvimwe zvirwere zveupenyu hwose zvakadai sediabetes kana hypertension
Unanumwa ARV, anumwa piriti rake upenyu wese, BP upenyu wese, sugar diabetes upenyu wese. Saka nesuo tunumwa mapiriti upenyu wese. Tunongo na gurarama, tristable upenyu wese. Togo tikabuda panu, tichiramba chuma mapiriti edu. Tunono rarama newa mnu panze, shwakanaka. Neguti panu taga rehabilitetwa. Tagu ziva kutimuna no jizora. Ndava isisu taga jikamchira uti tunoro waranjiri.
Vachitaura ne Studio 7 pachi itiko ichi, chiremba wezu pfungwa uye vari mukuru wemulondolozi Dr. Nemache Mawere vabvuma kuti kushomeka kwaana mazvikokota vanofanirwa kuongorora vasungwa vanorwara nepfungwa kuri kuita kuti vakawanda vavo vanonoke kubiritswa mujeri umu. Dr. Mawere avo vati pamulondolozi pane vasungwa vanosvika mazana matatu vatiwo kushomeka kwemadhokotera echirwere chepfungwa munyika kunoitawo kuti vasungwa ava vanonoke kuongororwa panguva yakafanira.
Kuno kuBulawayo tine machiremba maviri anoona nezvere zvepfungwa. Tinobetserana kutarisa vasungwa, tichivabetsera kuti mapepa avo afambe zvakanaka. Kushomeka kwedu kunoita kuti basa rifambe zvishoma zvishoma, nokuti zvinotora nguva kuti munhu atariswe nachiremba. Saka zvinoreva kuti uchagara nguva yakareba uri jeri usati wabuda kuti uende mapepa ako afambe zvakanaka nenzira inenge ichifanira kuti afambe. Pamutemo chaiwo chaiwo, munhu anofanira kunge achitariswa kumazuva 28, mazuva makumaviri nemasere. Unofanira kunge wapedzerwa kutariswa nyaya yako. Hazvinototora nguva yakareba kupfuura ipapo. Nokuti teisa tata sei, tisakwanisa kuti tikukasatarisa vanhu vachivese nguva imwe chete.
Mumwe zvemusungwa ataura neStudio 7 ati ari kufara nekunadzurudzwa kwakaitwa jeri remulondolozi sezvo iye nevamwe vake vave kukwanisa kurara pamibhedha uye vave kuwana magumbeze ekufuga akakwana.
Zuva ranhasi tiri kufara zvikuru nezvatakaitirwa neRed Cross. Kuri muvhita kwakaita jeri redu ranaka chaizvo, takurarawo pamibhedha. Tinofara zvikuru, tinovatenda kuti ngavarambe vakadaro vasadzokera kumasure.
Mukuru mukuru weICRC muZimbabwe vaThomas Meckelbach vati sangano ravo rakaona zvakakosha kunadzurudza jeri remulondolozi sekuedza kubatsira vasungwa kuti vave neupenyu huri nani. Deputy Commissioner General Moses Chiobvu, avo vange vakamirira mukuru weZimbabwe Prisons and Correctional Service, vatenda sangano reICRC nerubatsiro runoita kuti majeri akwanise kuchengeta vasungwa nenzira yakanaka sezvinotarisirwa. Ndakamirira Studio 7 paKami Prison, ndini Taurai Shava.
Munau dzemitambo, Premier Soccer League yaburitsa urongwa hwemitambo yegore rino. Michael Kariati anotipanya inotevera.
Chekwata chine mukombe wekasolaga Premier Soccer League cheCapes United chiri kutanga makundano egore rino nekutamba kunze kwemusha apo chiri kushanya kushabhani mine musi wa 2 kubhumbi. Mutambo uyu ore kuma Glass Stadium. Chikwata chinoteverwa nechaunga cheDynamos chiri kutanga chiri pamusha apo vane mutambo neFC Platinum iyo yakabuditsa mari yakawanda ichitenga vatambi vatsva. Highlanders iri kusangana nevavakidzani vayo veBlauwe City Football Club mumutambo wavo wekuvhura makundano egore rino. Mutambo unotarisirwa neveruzhinji gore rega rega pakati peCapes United neDynamos iriko musondo rechinomwe mitambo yatanga. Musondo rechisere Dynamos yakananga kuBlauwe uko iri kusangana neHighlanders mumutambo unoshevedzwa kunzi Battle for Zimbabwe uri wekutanga. Mimwe mitambo iriko musondo rekutanga yakamira zvakadai: Harare City versus Yada, ZPC Kariba versus Haumine, Cholocho Pirates versus Wange, Ngezi Platinum Stars versus Black Rhinos, Chapungu versus Triangle, Bantu Rovers ine Chicken Inn. Gore rino makundano aya ane zvikwata zviviri kudarika gore rapera apo muPremier Soccer League maive nezvikwata 10 nezvitanhatu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri musakanganwa chirongwa cheWomen's Round Table Live Talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa zviri kubuda kumusangano weUnited Nations uri kuziya matambudziko anotarisana nevanhukadzi.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei nhamba dzenyu paWhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi.
Ma vakarwa hondo yerusununguko vaita musangano muHarare nasi vachiti vachikurudzira vanhu kuti vavhotere mutungamiri wavanoda.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoudza vanhu kuti vanamatire vatungamiri. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuoneka nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Tokusiyai mina ntungamiri Nkomo naChris Gande munhau dzechindebele.